Na 9:45 tiri pavenue patotangira demonstration. Vakunaka vandifonera achiti udza maite ese ado demonstrator kuti manheyo akurariwe. We are going to visit every household to make sure we deal with them. He even promised kupisa dzimba dzevadzidzi.
Maziva sei kuti ndava kunaka vakufonera?
Ataura zvake. Ndoziva kuti ine zvechirake. Vataura ndozi dzimu kunaka. Ngadzore. Please udza maite ako. Maactivist ado demonstrator kuti sise zvanofita akupindira. Manheyo akurariwe tichavisira every household.
Saka imi matora matanho api pamusoro mavatichi
inda matora matanho yekuti isusu demonstration just a peaceful demonstration. Saka zvamuri kutaura atinge hazvifanira kuti zvingakadaro tii pana vazimbabwe tese. But zvisinei inini ndaaleta leadership yepati ndikaleta makurukota emusangano yemayouth kuti vose vari mudzimba vagara vakagadzirira kuti anything can happen kuti vazviprojecte.
Ko maenda here kumapurisa nemashoko iwaya?
Mapurisa akutoendeki ndapotera kuenda but isinze zvisi pane zvisizvo pane pressure vanhu vanotanzizwa so far mbomiri kuripoti. Also mapurisa vacho handifungiri vanozvitora serious because ndambotera kuda kundoripota papolisi post yepamakere square zvikanzi enda kusendera. Saka nezvakazviitika mutaun izvi ndabva ndangodzokera kumba.
Saka zvingakudzorerai kumashure zvakadii izvi?
Kudzorera kumashure I don't think not even an inch. Hazvidzorere kumashure isusu. Struggle yedu yatiri kuita is a genuine struggle.